manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 18, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaongorori vesarudzo vemasangano eCommonwealth neSADC vari munyika vokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere vachiti kuita izvi kunounza runyararo nebudiriro. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ronyorera kuzeke richinyunyuta nekuiswa kwenhengo dzezano PF dzinodziikanwa kuti zvishande sevavhotesi musarudzo dziriko vhiki inouya. Vatori venhau veVoice of America nevamwe vaida kuenda kuZimbabwe kunonyora nezvesarudzo vachibva muWashington DC vonyimwa mvumo nehurumende yeZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vari kuongorora sarudzo vakamirira masangano eCommonwealth neSADC nasi vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika vatsigiri vavo nevose vane chekuita nesarudzo kuti vaite sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere vachiti kuita izvi kunoita kuti munyika muve nerunyararo nebudiriro. Vataura izvi apo vamwe vari kugunun'una kuti vamwe vaida kuongororawo sarudzo idzi vari kunyimwa mvumo nehurumende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavo wekutanga nevatori venhau pamberi pesarudzo, sachigaro wechikwata chevanhu gumi nevana cheCommonwealth, Ambassador Amina Mohamed vekuKenya, vati zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vaone kuti vaita zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena.
We call on all political parties and their supporters to uphold standards for credible, inclusive and transparent elections. And we encourage all citizens to
participate in the
Vati vanoda kuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere uye vari munyika kuzoongorora kuti nyika iri kutevedza mitemo yayo here pamwe nezvigaa zvayakabvumirana nedzimwe nyika. Vari kutungamira chikwata cheSADC Dr. Nevas Mumba vekuZambia vakurudzira vana veZimbabwe kuti vanovhota vachitiwo zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
We encourage all stakeholders to ensure that these elections are conducted.
Tinokurudzira vose vane chekuita nesarudzo kuti vaone kuti dzaitwa murunyararo pajekerere uye pachena.
Vaendera mberi vachitikita sarudzo dzakajeka uye murunyararo kunounza runyararo nebudiriro uye izvi zvakanakira Zimbabwe, SADC neAfrica yose.
Since Zimbabwe belongs to the family of SADC, we come as brothers and sisters to stand with Zimbabwe shoulder to shoulder to ensure that the outcome of this election will not only benefit the
Sezvo Zimbabwe iri nhengo yeSADC, tauya semhuri kuzoitsigira kuti zvinobuda musarudzo idzi zvisabatsira Zimbabwe chete asi kuti dunhu rose reSADC neAfrica.
Chikwata cheSADC china vanhu makumi matanhatu nevasere kubva kunyika pfumbamwe. Vamumba vatiwo zvinofadza kuti pari zvino zvinhu zvichakagadzikana muZimbabwe, kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa nenhengo dzebato riri kutonga reZANU PF munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kwagutu ranyorera sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC tsamba yenyunyuto richiti komisheni iyi yakaisa nhengo dzezano PF dzinozivikanwa uye dzine zvigaro zveutungamiri kuti dzishande sevavhotesi musarudzo dziri kuuya vhiki inouya zvinonzi nebato iri kutyora mutemo wesarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iye.
Mutamba yavo munyore anoona nezvesarudzo muCCC kwaGutu Valoid Mufudze vati zvakaitwa nezeka hazvisi pamutemo, vachiti basa rekuvhotesa rinofanira kuitwa nevanhu vasina mapato avakarerekera.
Chokwadi kuti aita kuZimbabwe Electoral Commission pagutika pagwaro tichinyunyuta kuti pane vanhu vanozikamwa vari vatsigiri, vamwe vachitori vatungamiriri vebato reZANU PF vapinda basa rekurana maelections musi wa 23 August 2023 vari mapresiding officer kana kuti mapolling officer.
Bato rinopikisa iri radoma nhengo dzeZANU PF dzavanoti dzakapiwa mabasa aya, vachiti dzinosanganisira vasame umasome, vachange vari pachingai primary school, vakathibeti munonge kwamakura, vatawanda masite avo vari kutungamirira mukutsvagira rutsigiro kunhengo iri kumirira ZANU PF musarudzo dzeparamende vaBenjamin Ganyiwa kuGutu East, vamuchineripi Masunda kwaZinata primary school, vaRaiton Murambadaro pamusha yavanhu primary school, pamwe navatawanda mukova navarangarirai Gobvu pamukaro. Vamufudze vakurudzira zve kuti ibvise vanhu ava kuitira kuti vanhu vavhotese zvakanaka uye zvabuda musarudzo zvibudiswe pasina kuzobiridzirana. Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa muzeki kwaGutu vaAugustine Musasa vatenda kuti vatambira tsamba iyi.
Inzangu wapa mwezi kaofisi kwangu ndikune imwe command center asandaibata kuiona sorahead, but ndichazoona kana ndasvika kuofisi.
Zvakadaro bato reTCC rinoti riri kutsutuma zvikuru nenyaya yemhirizhonga bindu remasvingo apa kwasara mazuva mana kuti vanhu vavhote. TCC inoti vanhu vana vakarohwa zvakaipisisa nezviro kuBikita East nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vachipomirwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa iri. Apowo nhengo iri kumirira bato iri musarudzo dzemakanzuri kuwa 6 kuchiredzi vaHappiest kuti vachiti pane vanhu vakavaendera kumba pavo manheru adarika. Mumwe mutsigiri weTCC kuBikita East vaGodon Ndava vanoti vakarohwa pamwe nevamwe vavo vanoti vaTyson tozoona vaWebha Chigogo navasana Moyana.
Station ndazvida kuenda panihanda papakaungana vamwe apo, saka tangosvikirwa tiri about 5 ndokubva mota yangu yakumira patakagara padizene road ndokubva zvanziri CCC ndobva tatiri 4 ndipo pandazozorwamba maipapo.
Vanoona nezvesarudzo mududu remasvingo muTCC vaGodfrey Madzikanda vati vari kutsvikana zvikuru, asi rwendo runo vanhu vacharadza kutsamwa kwavo pakuvhota.
Chokwadi ndechekuti hazvina zvazvinotibatsira nozi kutyidzira vanhu vasingachatyi hazvibetseri, vanhu vari kuzotivhotera.
Mutauriri weZANU PF Masvingo vapepuka ichiwewe vati bato ravo hariiti mhirizhonga.
Nyaya dzemhirizhonga dzezvematongerwo enyika dzinotaridza kuti dzafunya chisero muBikita East zvichikonzerwa nebato reTCC iro riri kutanga misindo mizhinji.
Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector kuda kwachedhewa vati havasati vanzwa nezvenyaya idzi. Vamwe vanoongorora nezvesarudzo vanoti mhirizhonga yakadai inogona kukanganisa kufamba kwesarudzo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvakadaro mutungamiri weTCC vaNelson Chamisa, nhasi vanga vachitsvaga rutsigiro vachisangana nevatsigiri vavo kubhindu raNorth mudunhu remashonaland Central. Ukuwo mumwe wemutevedzeri wemutungamiri weZANU PF waConstantino Chiwenga vanga vachitsvagirawo bato ravo rutsigiro vari kumusangano wavaita nevatsigiri veZANU PF kuVictoria Falls kumateveloland North, kuchitiwo vaKembo Mohadi vanga vari kuNkai mudunhu rimwe chete remateveloland North. Mune imwe nyaya, nhengo dzebato reTCC 40 dzakasungwa nechipiri muHarare dzanzi nedare ramajistrate dzidzoke zvakare kudare nemuvhuro unouya kuti dzinzwe kana chikumbiro chadzo chekuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichitambirwa. Vakasungwa ava vanosanganisira ava Grant Mohakata vari kukwikwidza vakamirira TCC muGlenview South vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wemopa. Kunyange hazvo vatori venhau veVoice of America vari muZimbabwe nechakare vachikwanisa kunyora nezvesarudzo dziri kuuya nemusi wechitatu svondo rinouya. Vamwe vatori venhau vemasangano enhau ekunze kwenyika kusanganisira vatori venhau vaviri veVoice of America vari muWashington DC vakanyimwa mvumo yekuti vaende kunotora nhau dzesarudzo vari munyika. Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemukuru weVoice of America amai Yolanda Lopez vati vanoshushikana zvikuru nekunzwa kuti vamwe vedu mubasa rekutapwa kwenhau vakawanda vekunze kwenyika vakanyimwa mukana wekuenda kuZimbabwe pamberi pesarudzo dzichaitwa idzi. Vati pasina kuburiswa kwenhau dzechokwadi vana veZimbabwe vachanyimwa mukana wekuwana nhau dzakakosha apo vatarisana nesarudzo. Amai Lopez vati VOA inokurudzira vakuru vese muhurumende kuti vaone kuti masangano enhau ose anoda kutora nhau dzesarudzo muZimbabwe awana mukana uyu akasununguka. Godwin Mangudya anotipa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Vatori venhau veVoice of America vaifanirwa kubva kuWashington DC vachiuya munyika kuzonyora nezvesarudzo vakanyimwa mvumo yekuita izvi nehurumende kunyange hazvo bazi rezvekuburiswa kwemashoko risina kupa zvikonzero. Mutori wenhau anemukurumbira Chris Maroleng uyo ave kushandira sangano reGood Governance Africa nevamwe vake vatatu vakadzingwawo munyika nezuro mushure mekunge vapinda muZimbabwe nechipiri. Nepfenyuro yekuGermany yeARD German Radio and Television inoshanda iri muSouth Africa yakazivisawo kuti yakanyimwa mvumo yekushandira munyika munguva yesarudzo pasina zvikonzero. Ukuwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu Dr Musa Kika vakanyimwawo mvumo neZimbabwe Electoral Commission yekuti vaongorore sarudzo nechikonzero chine chekuita nekuchengetedzwa kwenyika. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaTerence Chitapi vati sangano ravo harisi kufara nekurambidzwa kupinda munyika kwevatori venhau pamwe nekunyimwa mvumo yekuongorora sarudzo uku.
Zvinhu zvatagara tichinyuta nezvazvo kuti aiwa kana dzingori sarudzo dziri pajekerere munhu wese ngaabvumidze kuuya kuzoona. Vanoona vanofanira kuva nediwe iyo yekutaura kuti aiwa isisi taona zvakati uye taona zvakati. Dzimwe nguva tinoona sekuti kunongosedzwa ava vanongotaura zvinoda kunzwikwa nehurumende.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr Uriah Zembe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti iri kutya.
Zvinotaridza chose kuti vava kuvhunduka simba ravanhu. Zvisinei zvagara zvichingozikanwa kuti vanhu ndo vanodzika utungamiri hwenyika nomusarudzo dzejekerere dzakasununguka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo nhare mbozha dzegurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mukuru mubazi ravo vaNiki Mangwana dzange dzisiri kudayirwa. Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru nemusi wa 23 Nyamavhuvhu chinove chitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano reTel Zimbabwe nhasi raita musangano nevagari vemudhorobha reChiredzi pamwe nevari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuro nedare reparamende muChiredzi Central. Mutoro wedu wenhau Pasmond Love anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza mudare reparamende vakazvimirira vaGibson Wende vavimbisa vagari vemuChiredzi kuti kana vapinda pachigaro vachagadzirisa nyaya yekuzvitonga kwematunhu iyo yavati iri kukanganisa budiriro.
Atikwanisi kunge tichiadministri kuimplement zvinhu zvinonzi devolution nenyaya yekuti hapana mutemo unonyatsokutsanangura kuti hwaro hwacho hwakamira sei nekuti nyika ichitongwa inotongwa ichibva kumusoro atinoti kucentral government.
Vari kukwikwidzawo mudare reparamende vakamirira bato reCitizens Coalition for Change CCC varopafadzo makumire vavimbisawo kuti kana vakakunda musarudzo vachamirira munhu wese mudunhu ravo zvisinei nekuti anotsigira bato ripi.
Saka ndinokuvimbisai iyi central kunishava mumiriri usingatariri kuti takasiyana zvakadini pamakumbire edu. Chechipiri, MP basa rake ndere kugadzira mutemo. Mitemo iyi inofanira kuva mitemo inobva kuvanhu
Varu kukukwizao mukanzuru wakamira Ward 7 mudoroba iri, va Rogers Chikonye ve Triple C, vavimbisa kugadzirisa kuwaniswa kwemvura yakachena kuvagari.
Water is the right, because we made the zirimo, munani fani yukutawane mvura, na uti mvura ndo upenyo kwa vana. Chuo zinzisisa kutu kutambuzika iku kuna nyakwa vita, kuru seva na mai. Pa number one pangu, tishada kutu mvura, inge ichiwani kwa zakafani lao.
Mumwe mudzimai ada kuzikanwa nesitare kuti mamoyo anoti hapana zvakawanda zviri kutsanangurwa nevari kuda kuvoterwa.
Information haisi kupiwa zvakakwana. Ma candidates apinda muelections. Hatisi kuziya mamanifestos avo. Hatisi kuziya kuti zvii zvavanoda kutiitira.
Vari kukukwidza vakamira bato rezanu PF mudare reparamende muchiredzi central vaFrancis Moyo havana kuzopinda musangano uyu sekuvimbisa kwavo. Studio 7 haina kwanisa kunzwa mashoko avo sezvo vanga vari mumusangano pataedza kuvafonera. Asi vachitaura nevatori venhau pamusangano wavakaita nezuro, munyori wekuburitswa kwemashoko muzanu PF vaChris Mutsvangwa vakati bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo nekuti rine nhoroondo yekuita zvido zvevana veZimbabwe. Vachivhura musangano uyu vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuTeu Zimbabwe vaPasmo Kuzipa vati donzo rechirongwa ichi nderekuti pave nenhaurirano pakati pevagari nevari kukwikwidza kuve vamiririri vavo mudare reparamende nemumakanzuru.
Donzo remusangano uno nderekuti vagari vemuchiredzi vagone kusanganawo nevari kukwikwidza musarudzo idzi, zvikuru sei Chiredzi Central nemalocal authorities.
Dhorobha reChiredzi rine zvigaro zvisere zvemakanzura. Zimbabwe iri kuita sarudzo svondo rinouya musi wechitatu Nyamavhuvhu 23, makwikwi echigaro chemutungamiri wenyika ari pakati pemutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Zimwe nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti kuchine zvimhinga mupinyi zvekuti zvikasagadziriswa pachaita mutauro pane zvichabuda musarudzo dziri kutarisirwa munyika musi wechitatu chinouya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavaparura bhuku rinonzi The Route Towards 2023 Harmonized Elections in Zimbabwe, nhasi muHarare mupepeti webhuku iri uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvematongerwo enyika kuUniversity of Zimbabwe, Dr Solomon Mukai vati bhuku iri rinotarisa zvakaitwa pamwe nezvinoda kuitwa kuti kuve nesarudzo dzejekerere munyika. Vachitarisa kubva zvakaitwa sarudzo dzapera muna 2018 kusvika pagadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa mwedzi uno. Dr. Mukai vati nyaya yekuwaniswa kwegwaro revavhoti kune veruzhinji ndiyo imwe yezvinhu zvisina kugadziriswa.
Tichitarisa zvimhinga idzo, tikuonawo pane nyaya dzakawanda dziri kumatare. Imwe yekutanga ndeye voter register. Vanopikisa vari kuti havasati vabata register richashandiswa pakuvhota. Tichiona pane nguva tatova kumashure kwenguva. Izvi zvirizvo zvakare zvakaitika pana 2018.
Vatiwo mutsvakiridzo yavo zvavanoona zvaedza kugadziriswa munyika inyaya yekukurudzira runyararo uye kutarwa kwemiganhu, kunyange hazvo nyaya yemiganhu yakakonzerawo mutauro munyika. Vachitaurawo neStudio 7 pachiitiko ichi, muongorori wezvematongerwo enyika vaJoyce Ngwenya vati bhuku raparurwa nhasi rakakosha zvikuru sezvo richitsanangura nzira yafambwa nayo munyaya dzesarudzo. Vati zvimhinga mupinyu zviri kutaurwa mubhuku iri zvinosanganisira kusagadziriswa kwenyaya yegwaro revavhoti, kusatarwa kwemiganhu zvinogutsa nezvimwewo zvichavhiringidza kuti sarudzo dzechitatu dzive dzejekerere.
Zvirunda zvauti ii sarudzo yedu gore rino haina kuita zvakanaka. Pane zvizhinji zviripo kana kwakawanda. Limitation report yakanetsa. Nyaya yevoters roll haisati yagadziriswa, nokuti tichiona futi nemanyorerwo anoitwa aitwa mubhuku achitsanangura nyaya dzemaballot papers. Ndizvo zvimwe zvinhu zvinoita kuti because no kuine kupokana.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network Amai Rinda Ichipfunde Fafa vati zvinyorwa zvakakosha
kurudzira kuti zvange zvakanaka zvichengetwe zvinenge zvichida kugadziriswa zvinge zvichizoitwawo kuti electoral reforms.
Studio 7 yakundikana kunzwa kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC sezvo tatadza kubatisa chigaro wekomishini Justice Priscilla Chigumba, mutevedzeri wavo, uye vari mutauriri weZegva Rodney Kiwa, kanawo mushande mukuru vaUtoiles Laigwana. Asi vachitaura musi wechipiri kuvaongorori vesarudzo, amai Chigumba vakati Zeki yakagadzirisa zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzechekerere uye zvinhu zvese zviri kufamba sezvinotarisirwa. Asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakatoendesa nyaya yekusapiwa gwaro revavhoti rine nzvimbo dzekuvhotera kumatare. Zesni neUniversity of Zimbabwe yakabatana kunyora bhuku iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vagari vekumaruwa pamwe nevarimi vadiki vakagariswa patsva mumatunhu akawanda emunyika vari kuchema-chema nekwavanoti kupera kuri kuita mafuro ezvipfuwo zvavo. Dambudziko ravanoti richavamanikidza kuita nemuramuswe kana kuderedza uwandu hwemombe nezvipfuwo zvavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari nevarimi veminda midiki ava vanoti dambudziko rekushaya mafuro ratekeshera munyika. Vachiti kumwe kushaikwa kwemafuro uku kuri kukonzerwa nemitemo yavanoti iri kuita kuti vabviswe munzvimbo dzavagara vari dzakatambanuka vachinoiswa panzvimbo diki. Asi kumwe kushaikwa kwemafuro anokwana kunonzi kuri kukonzerwa nekuwanda kwezvipfuwo munzvimbo duku pamwe nekuparadzwa kwemasango nekuda kwekukura kwemisha pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mumwe murimi wekuhurungwe mudunhu remasandaland west akagariswa patsva muna 2000 achibva kwazvimba vapanashe Karombe vanoti nzvimbo yavakagariswa patsva inova mahekitea matanhatu pamusha wega wega haibvumidze kuita mombe dzinodarika makumi maviri sezvo dzisingazokwanisa kuguta mafuro panzvimbo yemahekitea maviri inove inofanirwa kuita yemafuro. Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi vakainosibuka vanorima kuchivhu mudunhu remasandaland east ava vanoti uswa hwave hushoma zvekuti mombe dzavo hazvichagute semakare kare.
Mazuva ano uswa hwemombe hwave hushoma zvichienzaniswa nenguva yakudhara.
Vamwe vagari vanoti vari kubviswawo nehurumende munzvimbo dzavagere ichipa makambani anochengeta mombe dzemukaka. Misha inodarika zviuru zviviri nemazana maviri ine vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000 kuchilonga kuchiredzi dzinonzi dzainge dzakatarisana nekuda kubviswa mumisha yadzo pachishandiswa mutemo westatutary instrument 50 wa2021 kuti nzvimbo iyi ipiwe kambani yemukaka yeJane Dairy kuti irime huswa hwemombe dzemukaka. Kambani iyi inonzi yakazoita urongwa hwekuti vagari ava vachirima ivo sura remombe iri vachipiwa zvikwanisiro. Asi vamwe vagari vakaita savaJeremaya Wiramiti vekwakare kuchiredzi vachiri kutyira kuti vanogona kungobviswa.
Kubvisa vanhu vagara ikoko kwavafunga kuti ndokwavane maringa emadzitego avo zvinhu zvakaomarara zvikuru.
Mutauri weema mudunhu remasandaland west vamunyaradzi Nhariswa vanoti vari kudzidzisa vagari nevarimi kuti vasapise masango asi kuti vacheke uswa hwacho vochengetera mombe dzavo.
Tinonzwa kushushikana kurwadziwa tichiona masango achitsva achiparara nemoto mupengo. Saka isu tinokurudzira varimi kuti vapote vachimweta huswa vachiita maprojects akasiyana siyana anosanganisirawo kugadzira mahay bales aya anogona kuzodyiwa nemombe.
Vamwe varimi vanonzi vave kutenga chikafu chemombe chiri kugadzirwa nechikoro chepamusoro cheChinoi University of Technology kana kuti CAT chekuti mombe dzinonanzva dzozonwa mvura. Mukuru papurazi reCAT panogadzirwa chikafu chemombe vaItai Zengene vanoti chikafu chavanogadzira chakanakira kuti chinenge chine mushonga unouraya makonye emudumbu uye hachidhure.
Tinofida mombe 10 for 4 to 5 weeks mombe 10 dzichinanzva idzo 1 to 2 hours makuseni, 1 to 2 hours manhã.
Mukuru mubazi rezvekurima kudivi rezvipfuwo muzvinafundo obedziri vanochirongwa chehurumende chekudzorera matanga evagari nevarimi chiri kusangana nematambudziko emafuro ave kuita mashoma. Chikafu chemombe chekukati chinoita madhore ekuamerica 14 chinorema makirogiramu 25 chichidyiwa nemombe 10 pamwedzi. Sangano reUnited Nations Food and Agriculture Organization rinoti nyama yenguruve ndiyo inonyanyodyiwa pasi rose ichisvika zvikamu 36 kubva muzana kana kuti 36% ichiteverwa nehuku, madhadha nematoki nehanga neshiri zvichiita 33%. Kuchiitawo nyama yemombe ichidyiwa nezvikamu 24 kubva muzana kana kuti 24%. Zvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% iri nyama yembudzi nemakwai. Zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% zvenyama inodyiwa pasi rose zvinonzi ndeyemombe, zvikamu 33 kana kuti 30% ndeyembudzi nemakwai. Zvakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weR&B neAfrofusion Moira Swongile Night. Ngatinzwei nhoroondo yake muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Moira baby, you already know, yeah. I just wanna encounter your lady.
It's funny when you say it's from my guitar. I think like a tank when I was 17-ish. No fun that I discovered Christine in a talent / passion.
She checked out to Ufunge with a high meaning in a talent.
And did not almost Funga one in drawing what he is. I know that, like, you need to take music seriously. When I go to record all my videos, my clips, and
17. What you would score, guy, with 17?
Yeah, I was actually good score, and so, like, my mom and dad write, Tango appears at score, so that's no fun, because my mom went by as well. So, yeah, I was score, and then when I started acting, when I moved to Zim, I was like, Tango, I'm not saying, but like,
Bereki, vai kusupporta zvakadii uchitanga kuti ainda kuita zvemagitar.
100% like, especially the Dwangu, like my dad is probably my biggest fan, like the one who told me to push, like sometimes he even offers continue on my songs and all that. So
you want to ask my name about?
I like him, but he's quite creative, you know, he's being a TV personality and all that.
Vanu ita ofuti ze TV.
TV/radio. Yeah, the Dwangu Abatangela is ABC. I'm in the kind of jersey. Probably, you know, or you don't, but yeah.
Eric?
Yeah, Eric, yeah.
Ah, I'm going to radio right now. Saka iwo uri kupisa some dara night here kana kuti ungonyepedzera.
Ndiri kuti try kuti ndzamenzi, you know, to keep the name going.
Okay, so matambudziko aunosangana nawo muchigame chemanzi ichi ndeapi?
Actually, it's just like job of ndi bunze kuti like unopisa here chisi kana tunyubiza. Because like when anofunga kuti I had it easy, kana wagara wangonzi, like uri mwana waningi, vanhu vanoti they don't take you seriously until Vanya tones are weaker for themselves. As you sure no good.
Vano follower music, yako, vano nakidzwa, onema zita, onoroa. Vano iwana kupi, kana wachida kuterera.
Music, anguji pa Spotify, YouTube, but gatingo tangere iku Instagram, kusi dupa ni mali ese.
Hatinga ngo bifana hapa, tisina ku wao sample. Cha unu da kutindi role, pama songs hako ese, ya unu da ndo eno ndi zore rapa njimbo hii. One, ya ndo buda na yamdari ilo ndiye kutichi.
Inonzi forgive me. Kuso gati.
Ya wanga waite.
No, nasa nana kumbu sada.
Manzwa hurukuru yaitwa na Moira Swongile Night na Ivan Zisininga weStudio 7. anga ari parunare ari ku Britain Moira ku Manchester vateereri musakanwa chirongwa che live talk na 8 PM manero ano apo tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika mugadziriro resarudzo kwasara mazuva mana chete kuti dziitwe anokoneka ane mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemina ntungamiri Nkomo.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusiswa mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 19 kuNcwabakazi 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent, and credible manner.
Abazehlola ukhetho bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC kanye leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi balethemba lokuba ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo.
Hayi kubi lokho okwenzakaleyo, kutshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho zisuka ngapha eWashington DC zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe. Okuyinto esolwe kakhulu ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abancintisa kukhetho lamakhansila eGwanda bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazehlola ukhetho leZimbabwe oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefike elizweni bathi bazasebenza bengathathi hlangothi, kanti njalo bathi bakhangelele ukuthi lolu khetho luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Emhlanganweni wabo wakuqala lentatheli zindaba owenzelwe eHarare namhlanje, amalunga amaqula weSADC leCommonwealth vakhuthazele eZimbabwe ukuba lilandele imithetho lokulondoloza ilungelo loluntu ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngeviki ezayo. Iqula leCommonwealth libunjwa ngabalitshumi lane 14 abazahlola ukhetho kuleli, njalo lithi abantu laba bagoqela ingcitshi kwezomthetho ezokhetho ezamalungelo loluntu lezokwethula kwemibiko. Ekhuluma kulomhlangano unkosikazi Amina Mohammed okhokhela iqula leCommonwealth uthi balethemba lokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo.
From the 21st of August we will deploy observers across various parts.
Ngesikhathi sisenza umsebenzi wethu sizathuma abazakhangela ukhetho endaweni ezehlukeneyo zeZimbabwe ngesikhathi kuvotwa nalapho kubalwa amavoti.
Unkosikazi Mohammed uthi bazahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla ezombusazwe lawokholo abazomvikela loZulu jikelele besizwa ukuba isimo sokhetho siminjani elizweni. Uthe iqula lakhe
lizathumela amalunga alo endaweni ezehlukeneyo zelizwe mhlaka 21 ngomvulo ukuze zitsho ukuba umumo wokhetho umi njani elizweni. Okhokela iqula leSADC umnumzana Nevas Mumba uthi balesiqiniseko sokuba eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olunokuthula njalo oluhlonipha amalungelo oluntu.
SADC urges all registered voters to exercise their civic.
I-SADC ikhuthaza uzulu wonke obhalise ukuvota ukuba yenze okuselungeni labo ngokuyavota mhlaka 23 Ncwabakazi. Sifisa ukuba ukhetho lolu lwenziwe ngendlela lokuthula njalo ekhululekileyo.
Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thethi Ncube uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ukhetho luhlolwe ngabantu baphandle.
Uhulumende ophila kuhle lamanye amazwe ngukhulumende ophila kuhle lamanye ezinye nje inhlanganiso emhlabeni wonke jikelele. Ayisiwo wonke amazwe avumela amaqembu wonke nje ukuthi aphongukubuya azohlolisisa ukhetho. Kodwa iZimbabwe ngayikhangela lilizwe eselivulile nje lathi hayi thina asilakho esingakufihla.
Kodwa enye ingcitshi ecubungulela zombusazwe umnumzana Elisha Gumbo uthi kuqakathekile ukuba eleZimbabwe lilandele umthetho ngesikhathi kuqhushwa ukhetho.
So lokhu kuqakathekile kwenzela ukuthi bebone iqiniso ukuthi lime njani.
I-SADC ithi layo kayisoze ithathe icele, isithi ilethemba ukuba uzulu weZimbabwe uzazikhethela inkokheli ayithandayo ngokhetho lwangolwesithathu weviki ezayo. Ukuza kwi-Commonwealth kuleli ngokwesibili selokhu eleZimbabwe laphumayo kulumanyano wamazwe ake wabuswa ngeleBrithani ngomnyaka ka-2003, amaqula omabili athi aza kwethula imibiko yawo ngesimo sokhetho eZimbabwe ngemva kokhetho mhlaka 29 Ncwabakazi. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imbono kakhulumende ngokukhulunywe yila maqula awe-SADC le-Commonwealth yehlule njengoba umphathintambo wezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa kanye lonobhala omkhulu ogatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana bebengadobhi incingo zabo zikamakhalekhukhwini. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba ze-Studio 7 ezimbili ebeziqoqa ukuya eZimbabwe zisuka ngapha eWashington DC ukuyasebenzela khonale ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto engaphathanga kuhle iziphathamandla zomsakazo we-Voice of America. I-Studio 7 yakhweza amaphepha ayo kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Icelela intatheli zindaba lezi imvumo, kodwa iziphathamandla zalolu gatsha zaphendula zisithi zisala futhi zingaphi isizathu. Le yinto esolwe kakhulu ngumqondisi womsakazo we-Voice of America, unkosikazi lo Yolanda Lopez. Yena othe bakhathazekile kakhulu ngokwaliswa kwentatheli lezi ukuya eZimbabwe, sithi uhulumende kumele avumele intatheli zindaba ezifuna ukuyabhala ngezokhetho ukuthi zingene elizweni futhi zisebenze zikhululekile. Kulezinye njalo intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha lemisakazo yaphandle kwelizwe eyamazwe angentshonalanga ezaliswe ukungena eZimbabwe. Intatheli yakwele South Africa isisebenzela inhlanganiso ezimeleyo uChris Maroleng ofike eZimbabwe ngolwesibili laye labanye abathathu belanda ukhetho badudulwe nguhulumende baxotshwa izolo. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube uswele kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvimba intatheli zindaba.
Hayi, kubi lokho okwenzakaleyo. Utshengisela ukuthi khona kulento abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle. Kulo muntu obuleweyo eGrandview, kubantu bachaywa emakhaya, bachaywa abantu ngoba eMashonaland undoda lo omncane sengenile, ungenile emakhaya, ungenile not only eMashonaland, ungenile lemathebeleleni, uhambe ePlumtree yabona ukuthi ukhona. So bayasaba, abasabi
uChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwa ngasizathu lokho ukubona njani
lokho vele sokubonile ukuthi kona uza kwenzakala ngoba hathi ubonile ukuthi babise abantu babo ama journalists abathethe South Africa abanye bangona bangasebenziyo vele kumedia esibaziyo sizithulele bebezama ukuthi bencedise ibandla leli uthi uthiwe khona eZimbabwe kulungile but akulunganga so Chris was just chased away from Zimbabwe because they don't want ukuthi bebone ukuthi kwenzakalayo khathesi ngikhuluma nginje ngasephindura kulokuthula but bona abantu bexokozesa
ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha i-New Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini
hayi uhamba nge-wrong futhi xa wadlala ibhora yabukwazi ukuthi umuntu utshayela ibhora phezu kwegedi hayi ekubona ngiphansi lapha ashiko lokho amadoda lawa asingasaba asaba kakhulu yakhuqa yikho nje bengavumeli ukuthi ama-journalist angene eZimbabwe ngoba babona ukuthi akusebenzeki lapha i-free and fair election is impossible nakathesi sengingenile ePindura amapholisa asegcwele esitudini abakile agcwele ahlezi phansi lapha ngiyabona
Umnumzana Njabulo Ncube ngomqondisi wenhlanganiso emela abahleli iZimbabwe National Editors Forum. Ezinye intatheli zomsakazo weStudio 7 ezivele zisebenzela eZimbabwe zona zitholile imvuma yokuloba ngokhetho. Abafuna ukuhlola ukhetho abayizizalwane zeZimbabwe. Abafana legqwetha umnumzana Musa Kika labo bancitshiwe imvumo nguhulumende. Umnumzana Kika utshelwe ukuthi uncitshwe imvumo ngezizathu eziphathelane lokuvikelwa kwelizwe. Ibandla le-TCCC lithi ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo alusoze lube ngolulukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela kanye lokwethuselwa okuqondiswe kuleli bandla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo msekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Agusi thandabuzi tungobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama-champions. Abantu bezani babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-posta ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama-posta ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe. Bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula ama-poster bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebe dliwe i-TCCC sebedliwe umongameli wethu ubaba advocate Chamisa akusibisele muva lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza lalabo ebengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela uNkulunkulu uyasebenza phela silama billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze bachise ngomlilo silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa baphonga ukukhangela nje silabantu abachayiwayo amapholisa aphonga ukukhangela nje sokuphonga ufanana nama high court lezeki kwinto ndawonye silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha sihambe silabo umthodi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ubadubula lanamhla icala livuliwe abalandelwa.
Umnumzana Felix Makalela Mafa ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF yena uthi akuladlakela elizweni futhi uthi amalunga e-CCC yiwo alwisana wodwa.
Ngiye ngabhodabhoda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labo eZanu PF befaka ama-posters abo, ngabona be-CCC labo befaka ama-posters abo, ngabona lalabo abakhokhelwa ngumama uValerio yathinxa ngaphambanisanga labo bebele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo yokukhankasa. Thina njengeZanu PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba uMohadi lo chairman wethu umama uMchinguri kubuye even lo secretary general waba uOben Mbofu bonke beforma ipresidium they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu. Umuntu ozatholakala esenza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sabo yedwa, ngoba thina njengeZanu PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokho abakuthi free and fair. Ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu. Kodwa sesiwabonele amalunga aweCCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekulethayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo siswetu uSoneni elobhudwetu uOstalos bonke bengamalunga aweCCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona pana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama demonstrations khona pana. So nxa even sokushisana lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha iZanu PF asikho khona ngale thina, ngoba abantu abona bathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo.
Kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZanu PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini?
Manenge ama-posters ethu asedatshuliwe, edatshulwa ngabantu bona labo abe-CCC labanye abantu. Ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise chickenini yabona wakusekechegudu nxa ngaphambanisi esadabula ama-posters ethu senza loku laloku.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZanu PF Central Committee ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Abazancintisa ukhetho lwamakhansila eGwanda oluza kwenziwa ngeviki ezayo bathi bazosebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leli nxa bengavotelwa. Ngasikhathi sinye izakhamizi lazo ziveza lokho ezifisa kwenziwe ilabo abazanqoba. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenelise ukubhalisa ukuthi bancintise ukhetho lwamakhansili eGwanda bathi kuningi okusamele kwenziwe kuleli dolobho okubhalisa ukuqeda udubo lwamanzi, ukuzwelakala kwamagezi kwamanye amalokithi kanye lokusilela kwezikolo zikamasipala. Umnumzana Ngcabuto Mpofu webandla leMthwakazi Republic Party ozancintisa kuward 5 eGwanda uthi ziningi induba ababhekane lazo ikakhulu elokitshini leSpice Kop North.
Amanzi abo kamiswa ngendlela enhle nxa kukhangelwa ukuthi kumele babhadale ngayiphi indlela. La engihlala khona ungakhangela kakhulu imigwaqo yakhona ifuna amabridge, umansipala wayiyenza kazangafake amabridge. Indawo yethu yayela amagetsi, sase sikhangelele sathembela emasoleni, lokhu nge amasela asuka azenzela santando kukho ngisho lo yedwa wabotshwayo.
Umnumzana Edgar Ncube oncintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change ward 6 eGwanda uduzalwisa ukuthi kwakhiwe isikolo sikamasipala ukuze abafundi bengahambi imango emide besiyadinga imfundo.
Kwabananzela ukuthi akula sikolo kuward 6, izikolo ezikhona zikwamanye amawards njalo futhi zingama-private aso sikolo se-council. So ngifisa ukuthi at least i-council inakekele ukuthi icabangele abahlali bakaward 6 labo bathole isikolo.
Umnumzana Kanisha Sinkala webandla lezaphu laye ozancintisa kuward 6 uthi kunenge okumele kwenziwe umasipala weGwanda.
Sibe nendlela ezokuraisa irevenue ngoba khathesi silohlupho lokuthi uzuthole izisebenzi zikamasipala zihlala zingaholanga ngoba asila ndlela zokuraisa irevenue. Instead of ukuenforce imithi yama-bylaws but sibe creative in making sure ukuthi kube khona indlela ezokuthi zisize abantu bathole imisebenzi, zi-attract abantu abazabuya kuzoba lamafemu.
Omnumzana Thulani Moyo ebandla leZANU-PF owakhethwa ngancintiswanga kuwa-2 uthi yena uzaliswa ukusebenzela izakhamizi zonke zedolobho leGwanda kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
I just pray ukuthi ungabe labantu umuntu ozangena echamber sokuthi mine wadini yami, mine wadini yami. Akumelanga kumele ukukhulumela iGwanda. Nxa sise council sikhulumela iGwanda. Ngibumele ngibe kwazi ama issues affecting abantu besiskop. Ngibe kwazi ukuthi ama issues affecting abantu beGarikai. Asiphiwa ngokufana nayo, yes. Asidonse ukufana nayo, yes. Asoze sidonse futhi ukufana nayo, yes. But umbono ingafanana.
Izakhamizi zeGwanda zona zithi zifuna amakhansila azasebenzela uZulu weGwanda ngokuzinikela okukhulu. Lokho kufakazwe nguNkosazana Lungile Masuku.
Kube ngama-councillors asebenzisana labantu, kube ngama-councillors angela corruption, kube ngama-councillors alalela okukhulunywa izakhamizi kumbe ngithi abahlali bendawo, kube ngama-councillors athatha imbono ephuma kuzakhamizi isebenzise ekwakheni iGwanda ukuthi nxa besebenza bakwazi ukuthi bathunywe yithi thina njengabahlali beGwanda abazifakanga ekhansilini.
Okwamanje umasipala weGwanda ubhekane lodubo lwezikwelede, ukusilela kwamanzi, ungatholwa kweziwe ngesikhathi kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe ayaphithizela egcwala ndawana yonke ekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala esigabeni ezitshiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo ufuna ukuthi enzelweni. Asizweni ukuthi intatheli ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uvakatshele ngaphi.
Iphelandaba athabalela isigaba esitsha esadwetshwa imingcele emitsha yikomishini ebona ukhetho eZimbabwe Electoral Commission. Kulesigaba iningi labantu likhala ngokuswelakala kwemisebenzi. UNkosazana Shila Nongo ngesinye isakhamizi sale indawo yena-ke uchazisa ukuthi ufuna ummeli onjani.
MP la usimela ukuthi silathi sifuna umsebenzi sikwanise ukugcina abantwana lapho. Since emgwakweni lathi singavunyela ukuthengisa sithengisa khonapho kungeto emthwetheni.
UCharles Ncube ohlala eChabalala uthi ufuna u-MP ozasebenza nabantu enhlelweni zokuziphilisa.
Khangela ukuthi umuntu ozangena abe ngumuntu olosizo phakathi kwesigaba sethu, lathi sithuthuke sibe ngabantu. Sicela lathi ukuthi sibe lama-project.
Kukanti uNkosazana Phesheza Nkomo owesizinda uthi wabhalisa ukuvota kodwa uzwa edakeka ngokhetho.
Hayi, mina ukuvota ngizavota ngarejista sibili kodwa ngiyadonsa ngoba ngaze ngivote akulanto ezotshintsha nje, sihlala sivote iminyaka le minyaka akulanto etshintshayo.
Amazwi kaMankomo wagcizelwa uNkosazana Sakhile Ncube ohlala ePhelandaba.
Hayi, thina sikhathele sirejistile sibili kodwa sizwa siphela amandla nje ukuthi siyevota ngoba noba singaze sivota akulanto etshintshayo.
Ozamela ibandla leZANU-PF kulindawo uNkosazana Sicilia Melody Verenga uthi abantu abavotela inguquko bazame ibandla lakhe ukuze izinto zilunge kobulawayo.
Abantu bePhelandaba bachabalala vukani. For 23 years i-opposition ibusa kobulawayo, sihamba zisiyabavotela ngoba besitshela nge-change. Khangelani kobulawayo, akula change abayilethayo. Likhangele nasephathini yabo, kuyaliwa.
Abancintisa bemele ibandla le-TBC ababili double candidate. Kulo msekelo wesikhulumelisa leli bandla uGift Osalo Siziba ongiye ufunwa libandla lelo loNkosazana Soneni Moyo. Umamoyo uthi ungumuntu oqotho.
Mthembisa ukuba ngummeli oza kumela isigaba ngobuqotho e-parliament. Yilo mthetho oqotho ozancedisa ulutsha labesifazane. Ngizakhuthala ngilethe intuthuko ebantwini ukusiza abantu abadala.
Kukanti uGift Osalo Siziba uthi uzabisa intuthuko kulindawo.
Elabo kuqala ukulungisa ke ukubana siphushe indaba ye-development
uthuthukisa indawo yakithi ungakhangela kathesi abantu abaningi imigwaqo ke kayi lezi gamba emaningi lamapotholu ekufanele kulungiswe indaba yemigwaqo into eqhathile development lokuthuthukisa ke indawo zakithi
bakhuluma bese phana ngemilomo abaseleli balabo abancintisayo kulindawo abanye bathi ukuba letter of candidate abamela iTCC kuze zezenpf ithathe isigaba sephela indaba chabalala kukhetho lika 23 ngobakazi imele studio 7 ngapha sechabalala igama lawo ngezo Jesus Banda.
It was a Friday, my darling.
Was a Friday, namhlanje sihamba lomculi kaMasikandi osibiza ngokuthi likhohlo likaMandlovu incange bomvu. Yena usethule idlalade elitsha elilesihloko esithi umthakathi.
Kamalami elangela lezivala ngeFort LP Chuma Muzaba omalindi nduna ngomshigana emculweni ngifike 2017 akalo release 2019 inzuzo ezingisizile zizakhulu insiza zasekheza bathi udla muva ngingobeza ngakwaziyo lo mntu batuba ekunjaneni nenkunzi emnyama mfowamdluli nodiliva nodiliza mfowangweni nodla ngichazela ikhulu ungazanisa ney'nsizo nje ezingangokophelisa phambili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo ezithi zona 073 56 544 59. Izo number zasegoli kakhulu. Ku-TikTok inqwele likaselo 1, ku-Facebook inqwele likaselo ELPT noma inqwele likaselo nje bonke ngitholakala lapho.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli amazwi engabashiyela wona Mr. Nkomo ngathi mina kubo ngesithengi ngendlela esemthethweni njengami mhlawumbe umsebenzi omutholakala kimi ngokuxhumana nabantu engisebenzisana nabo ofana no-DM nobani bani kodwa kakhulu kakhulu umsebenzi otholakala kimi sengikhiphe inombolo zazo omnyezana.
Suka wensizwa likhohlo likaMandlovu incange bomvu insizwa ihlabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talker lapho esixoxa khona ngokhetho. Sikhangele ebezihamba phambili. Intatheli zindaba ze-Studio 7 eziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe zisuka ngapha eWashington ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto esolwe ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abazehlola ukhetho leZimbabwe bevela kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi bakhangelele ukuba ukhetho luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.